Opposite DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 9 mbudzi November 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare reHigh Court rinoti vana baba vabvumidzwe kutora magwaro evana vavo vakaitirwa kunze kwemuchato. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinopindura mashoko eAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe richiti pose panoitwa sarudzo hapashayikwi vanogumbuka. Hurumende inoti vanhu vashanu vakafa neCOVID-19 nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro reHigh Court nezuro rakatonga kuti munyori wehurumende anopa vanhu magwaro ekuzvarwa nemamwe kana kuti Registrar General vape vana baba vanoda magwaro ekuzvarwa kwevana vavo vakaitwa kunze kwemuchato. Kusvika pari zvino vana amai vevana vakaitwa kunze kwemuchato ndivo vega vaibvumidzwa kutora magwaro ekuzvarwa kwevana. Asi Judge Owen Tagu vakatonga kuti vana baba vanogona kupiwa magwaro evana vavo kana pasina tsamba yemuchato uyevo kana mai vemwana vasingazikanwi kwavari. Gweta rakarwira nyaya iyi mudare reHigh Court vaDarlington Marange vanoshanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaudza Studio 7 kuti mutemo unobvumidza kuti vana baba vatorere vana vavo magwaro ekuzvarwa wagara uripo vachiti chaitwa najaji kuudza Registrar General kuti vatevedze mutemo.
Mutongo wapiwa naJustice Tagu ungoripo pakuti vana baba vaya vanonga vakasiyana nevakadzi vavo asi vaine vana nevakadziwo vane mvumo yekuti vaende kunoregistra mabirth certificate yevana vavo. Even kana mai vacho vasiripo, kana mai vacho vasikuoneka, kana kuti mai vacho vasichari nahanya nemwana yebozo, zvinoitika izvozvo kuti vamwe vana mai vanobva vangoenda tu kwavangoenda havakwanisi kuzodzoka vachizokwanisa kuti vazotorisa mabirth certificate kana kuti vazonga vachizoriritira mwana iwo. Saka baba vane mvumo yekuti vaende kunotorisa birth certificate kana nyaya yakadaro yaitika.
Changa chichinetsa chii vaMarange?
Changa chichinetsa ndechekuti registra vainga vaiti kuti vana baba vandambotaura iwe vai havana mvumo yekuti vange vachitorisa vana vavo mabirth certificate kana vasina kuuya namai vemwana, because zvinonzi imai nyakubereka ndivo chete vanoziva baba vevana. Saka baba vanotoita zvokuudzwa namai kuti mwana ndewenyu. Saka zviite kuti sekutaura kwake registra vanga vari kuti hazviite kuti vana baba vauye vachizoregistra mabirth certificate ivana vavo kana mai vacho vasiripo. Saka ndo zvavanga vachitaura, but tikatarisa mutemo wakafanana ne Birth and Death Registration Act provision chapter 12 subsection 2b inotopa mvumo vana baba kuti vakwanise kuenda kunoregistra vana vavo for mabirth certificate kana mai vakashaya vasiri kuwanikwa, kana kuti mai vasichari nahanya nemwana vasingacharichiringana. Baba vane mvume kuti vaende vachinoti ndini baba vacho kuti varegistre. Saka izvozvo ndo zvairambwa naregistra for my reason au vavaitaura kuti zvinokonzeresa kuti baba vazonga vanoba vana, baba vazoba vanokwanisa kuzoba mwana vasiri vavo vachizviti ndi mwana wavo, nekuti pana pasina mai vanonga vachitaura kuti baba ava ndivo baba vemwana.
Zvakatongwa izvi zvinotanga rini?
Tongwa izvi zvokuti registra vanzi varegistre vana vose vanonga vauya nana baba vanonga vasina kuroora vana mai. zviri kunzi zvinofanira kutanga kuitika immediately kuroti by time yapiwa judgment nasi zvino izvozvo zvinonga zvaimini zvinonga zva with immediate effect saka vese vabereki vese vana baba vane nyaya yakafanana nei vanokwanisa kuenda vachinopiwa rubetsero
ivo registrar general vanogona kuchinja zvinhu vasina imwe mvumo here kubva kuhurumende
registra hapana chavanonzi chavanzi vachinje chavangonzi vaita apa vangonzi vateedzere mutemo wakadzikwa nehurumende vanotarisa kutaura kwandaita kuti uripo pachapter 12 subsection 2b saka ivo ndivo vanga vari kusateerera zvinotaura mutemo iwoyo nekuti vanga vari kuisawo polisi yavo yakasiyana neyapiwa nemutemo saka ivo kana vasingadi zviri kutaurika mutemo umo vanofanira kunotaura nyaya yavo paliament kuti mutemo iwoyo ichinjwe pari zvino ndiwo mutemo unofanira kuteedzerwa saka koti yangoti vateedzere mutemo uripo
ipo madzimai vanofungei nomutongo uyu zvinovafadza here kana kuti pane dzimwe pfungwa dzavainadzo
ini zvangu sekufunga kwangu handizivi kuti madzimai anofunga sei asi ndinoona sekunge vanofanira kufarira nyaya iyi because nyaya iyi tichitakaitarisa haisiri pakati pababa naamai inyaya iri pakati pemwana inyaya iri kuafekta mwana baba namai kusangana kwavakaita hakune chekuita nevana ndosaka kuine zviya zvinonzi mabest interest of the child zvakakoshera mwana ndezvekuti awane best certificate zvisinei nekuti vabereki vake vakacharorana here kana kuti vanga vasingacharorani
avo vange vari gweta vanoshanda nesangano rezimbabwe human rights ngo forum vadarlington marange vari parunhare kuharare nestudio 7 Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU rinoti panoitwa sarudzo pose hapashaikwi vamwe vanogumbuka nezvinenge zvabuda musarudzo izvi zvinotevera mashoko akataurwa kuStudio 7 nemunyori werimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS vaRobson Chere ekuti sangano ravo haritambiri zvakabuda musarudzo dzevatungamiri vatsva veZimbabwe Congress of Trade Unions masvondo maviri apfuura vachiti pane vamwe vaishandira zvido zvavo zvisingaenderani nezvinangwa zvevazhinji ATUS inoti ichashanda nesimba kuti utungamiri hweZCTU hugadziriswe munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vaudza Studio 7 kuti pose panoitwa sarudzo hapashaikwi vamwe vanogumbuka zvikuru sei kana vakundwa musarudzo kana kuti vavanotsigira vakundwawo
tange tisati tawana vanonyunyuta iyo zvino sarudzo yakaitwa iyo zvino pane leadership yakasarudzwa pane leadership iripo tiri kutarisira kuti maaffiliates ese zvavo vanofanira kutambira zvinenge zvabuda pasarudzo vanoti idemokrasi iyoyo trade union saka hatisati taona vanonge vasingafari nezvakaitika iyo zvino asi zviripo ndezvekuti pasarudzo hapashayiki mumwe anogona kuva asina kuwina zvake zvinotowanika izvozvo
kune idzo nhengo dzeZimbabwe Congress of Trade Unions dzinoti hadzina kufara nezvakabuda musarudzo dzakaitwa svondo rapera munoti kwavari
tiri kukurudzira kuti maaffiliates vangoti supporta the process yakaitwa and vosupporta leadership yavo iripo vosupporta zvekare mabasa anenge achiitwa organization yongoendera pamberi yakabatana
avo vange vari munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunhare kuHarare neStudio 7 rimwe sangano rinomirira varairidzi reZimbabwe Teachers Association ZIMTA rinoti pakupera kwesvondo rakaita musangano wechimbi chimbi nevakuru nevamiriri vesangano iri vakafano bata chigaro chemunyori mukuru musangano rezimta va Goodwill Taderera vaudza Studio 7 kuti pane zvinhu zvaida kukurumidza kugadziriswa vachiti izvi zvinosanganisa nyaya yemihoro yevarairidzi uye zvakabva kunhengo dzaro mumatunhu ose. Vataderera vanoti sangano ravo rakanyorera hurumende gwaro richizivisa zvarinoda vachiti sangano ravo rakamirira mhinduro. Vataderera vanoti zimta iri mubishi rekuunganidza zvose zvakabva kumatunhu ayo kuti paonekwe gwara rekutora kukumanikidza hurumende kuti igadzirise zvichemo zvevarairidzi.
Musangano wakaitwa nezimta kuburuwayo kwatinoti kuhlekweni Vocational Training Institute wakanga uri musangano wekuongorora kubatwa nekunze kweruoko kwatiri kuitwa nehurumende. Musangano uyu wakapindwa nedare guru reZimbabwe Teachers Association ratinoti National Executive inenge iine vamiririri vanobva kumativi mana ose eZimbabwe kureva kuti maprovinces ose ari gumi nevamwewo vane zvimwe zvinzvimbo zvakasiyana siyana. Nokudaro musangano uyu wakanga wakanangana nezvainge zvabva kumaprovinces vachiti ivo isu tiri kushungurudzwa hatisi kuwana mari dzakakwana zvinhu hazvina kumira musha. Saka dare iri rakaronga zvarakaronga rikasvika iro pachidanho chekuongorora zvose zvainge zvabva kumaprovinces ose ari gumi rikati iro richinyorera tsamba kuhurumende ichivazivisa kuti kana pakazenge paitika zvinenge zvaitika iyo Zimbabwe Teachers Association haizogona kuwanikwa iine mhosva nechikonzero chekuti vashandi vanova ndivo varayiridzi pavasvika pava pachidanho chekuti vadzipwa pahuro. Nokudaro zvakare takati isusu tichinge tavanyorera ticharamba tichiwedzeredza matanho iya yatinoti escalation yematanho ano tinogona kuzova tinotora. Takanangana zvakare nenyaya yekuti ZIMSEC ibhadhare varayiridzi uye kuti hurumende isaramba ichingova chinzinzinzi matsi kusanzwa panhau dzekala nekuti zvava kumanikidza varayiridzi vachingosvinwa samadora ivo vasiri kuwana mari futi dzakakwana.
Chii chakabvumiranwa pamusangano uyu maererano nekugadzirisa zvinhu izvi?
Zvimwe zvezvichemo zvikuru zvakaburiswa mumusangano uyu nehurumende chichemo chekuti aiwa kaveduwe ko bonasi yacho madi kuti pawo ari iwo mahusa uye mutipe bonasi yakazara kwete zvavakambotita gore rakapera kuti pachidimbu chebonasi. Makore ese mamwe taipiwa bonasi yaienderana nemari yatinotambira neatinoti maallowances uye kuti kana iyo pay yacho chaiyoka ngavatipewo iri maus dollars zvokuti kwanzi tichiri kuti kwanzi tinopiwa mari inonzi RTGS hazvisiri kushanda ivo yavo vanenge vachiti RBZ auction rate E99 kureva kuti 100 izvo zvimuso yechipiri inenge yakwirazve asi iyo iri pa200 end hazvizikanwa kuda inenge yakwira futi ikoko kublack market kwainenge iri pa200 saka izvi changova chinyengedza pere chokuti ndinokutambirisai mari ipo pasina zviri kuitwa. Patakapiwa mari patakapedzisira kuwedzerwa ipapo yaive kuma60 chakuti RBZ rate iye zvino yave pa99 kureva kuti kunyange nereti ravo vari kungoramba vachitibira nekuti vari kutipa mari yavakatipa kareko asi iyo mari yavo ichikwira kuauction rate yavo. Saka izvi zvava kugumbura uye zvagumbura mushandi kusvika kwekupedzisira.
Iyo hurumende makaizivisavo here?
Mukuronga kwatakaita isu takaona kuti danho rekutanga nderekuti ngativanyorerei tivayeuchidze kuti onai taakumashure kwenguva asi tine urongwa sezvo unoziva kuti kana vanhu vachinge vachiita zvavanoronga dzimwe nguva havazviburitse nekuti dzokonoko zvauri kuronga zvopiringishwa nekuti kana uchiita yatinoti strategy auisika kumuvengi auisika kuvanhu
avo vange vari vakafanobata chigaro chemunyori mukuru musangano rezimta vagoodwill taderera vari parunare kuHarare nestudio 7 Bazi rezveutano rakazivisa nezviro kuti vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu gumi nevasere 18 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe 4,690. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana zvine makumi matatu nezvitatu zvine mazana maviri nevashanu 133,205. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matatu ane makumi manomwe nezvipfumbamwe zvine mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nemumwe 3,379,391. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana matanhatu ane makumi mashanu nezvina zvine makumi manomwe nevapfumbamwe 2,654,079. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Ichinyora paTwitter payo, kambani yeZesa Holdings inozivisa nyika yose kuti pachava nemoto wemagetsi mushoma zvichitevera kukanganisika kwaita zvimwe zvinhu munzvimbo inobikwa moto wemagetsi weHwange Power Station. MuNewsday, vanorwira kodzero dzevanhu muMatabeleland vanoti vachamisa mutauriri wekomisheni yeNational Peace and Reconciliation vaObed Gutu kuti vasashanyira dunhu iri mushure mekutaura kwavakaita vachiti gukura hundi inyaya diki pazvinhu zvichange zvichiongororwa nekomisheni yavo. MuNewsday makare, Zimbabwe ndeimwe yenyika dzisina kukokwa kuAmerica kumusangano hweutongo hwejekerere mwedzi unouya. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanotarisirwa kuve pamusangano uyu. Dzimwe nyika dzakatokokwa kumusangano uyu dzinosanganisa Angola, Botswana, Democratic Republic of Congo, Malawi, Mauritius, South Africa neZambia. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 in entrance night issue hara when drukona ndiri ku South Africa ku Northern Cape uyo mukomana anonzi Tsenengo uyo kana achikumbira ruregerero unokumbira kuti mhuri yeZimbabwe ndakatuma mayouthes and PF muswakati pamusha pakati vakandouraya nhingi ndakavatuma pamusha wakati vakandorova nhingi vakagura nhingi makumbo kwete ungoti ruregerero rwei ngatiudze zvaakatadza atiudze nevanhu vaakauraya nepakavaisa nechakavaurayira tomuregerera kwete kurangwara nhema iti mumonzora iyo vanhu vezanupf vana tsenengwawo ngavatibvira apa varege kutinyangadza vanotigumbura isi takafirwa nehama. Ngazvisvike kuna Tsenengo kuti hatidi kana kunzwa misodzi yake neshamwari dzavo vana masarira matsotsani.
Mazuva epaStudio 7 tinokukwazisai mose mevashamarari munotipa nhau dzinonakidza uye dziri nhau dzechokwadi. Ini mashoko angu andingada kutaura ndiri kuti vanhu vese vari diaspora nevari kumusha ngatirejistei kuvhota nekuti tikasarejista nowandu hwedu tinobirirwazvemavhotsi. Zvino kana tikarejista kuvhota tinovhota nowandu hwedu uye kubiridzira kuchavanetsa. Ndiri kuno South Africa kuBloemfontein ndichinzi Mr. Cool. Vanondiziva vanoziva kuti Mr. Cool. Tinokumbirisa hama dzangu ngatiende tinoregister kuvhota. Ndatenda.
Pastudio apo mamukasema tirima nenyika vanove Zimbabwe mese kwamuri koko. Ai, undambopa kumvunzo. Ko kana tichifamba nebhazi tikawanikwa pane dhongi rakarohwa pasaidhi rakafa rakaora. Takavhura mawindo. Ko vanhu tikavhara mawindo ebhazi riya ndizvo zvinova tikunzwa kunhuhwa here? Ko kana tikafamba taenda pamberi tinosvika tawanikwa pakamira vanhu vezanu. Vanhuvezanu voti, why muchivhara mawindo? Totaura kuti aiwa tikunzwa kuti mapinda mweya ngati pane dhongi rakaora repasaidhi peroti. Voti aiwa hamufani kuvhura mawindo, regaya munofanira kuti ronakidza. Musati ronhuhwa, munofanira kutaura kuti riri kunhuhwirira zvakanaka. Inova ndozvari kuita pamutemo wokuti zvandizvo pasocial media vanhu vanofanira kunyora zvavanoda iwo. Uko hwachaubudzwiri hwakanyanya. Ava munangagwa ndopetudawo kuona kuti ndi president wenyika here pakusaina mutemo. Vakasaina mutemo iwoyo, Zimbabwe chakachaya, haizero, hapana iripo apo. Ndatenda zvangu, ndiri pano pabhikiti apo.
Makadini washamaro Studio 7, muri kutaura nemukomana Mastermind. Vazhinji vanondiziva indiri kuchema pakuti Zanu PF yatishungurudza. Dai ambosiya mukomana ambotonga ambotorawo kamuti mukomana.
Makadi apo pastudio 7 tinotenda vachamarari vanotivisiravo nhau izvo vanachizakandimire tichiti varume vese nevakadzi yatee tinovhota po pana chamisapo. Tikandirevhoti pana chamisa mukomana ngaapinde hake wese ngatinovhotai 2023 yapo. Tidze mukomana muofisi chamisa vonobhiye chatamburane namo kazimapa.
Pasidhisezvina mwana mukoma Blessing nana mukoma Jonga. Zvabva zvaribuda pachinaka kuti vanhu vemdc ndo vari kutidaidzira masanctions. Just because tiri kuti masanctions ndaaende vona vari kuti ndaagare. Saka tazoona zvedu avo vanonzi mao veterans ari kustrike avo ichiita sei nemapurisa avo ndevenhema avo. Hakunaiwo veterans inoita zvaizvozvo. Ende vamugabe vaimba vachitaura kuti mukaita kutamba mucharenjwa. Tazoona vachi ZANU-PF are very working hard. Ndatenda zvangu. Zita rangu hamungambondiziyi.
Makadii vahwanzi nebasa guru ramunoita. Tinotenda nokufara zvikuru kwazvo. Munotipa zvirongwa zvinofadza, zvirongwa zvinosimudzira. Nyaya ndoda kutaura pano inyaya yeudzvinyiriri huri kuitwa neZANU-PF. Asi chokwadi chiripo ndechekuti pari zvino mumaruva mavaivimba namo havasisina rutsigiro. Saka ndikukumbirisisa ruzhinji rwose rweZimbabwe kandi tononyoresa kuvhota tiise mbwa muberere. Nguva yakwana.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Muongororo yakabudiswa nezuro muvhuro nenhepfenyuro yeCNN, zvikamu makumi mashanu nezvisere kubva muzana 58% zvevanhu muAmerica vanoti vaBiden havasi kushanda nesimba pamatambudziko makuru akatarisana nenyika, uye vazhinji vanoti vaBiden havasi kuita basa ravo zvakanaka. Tabata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha kuti vatudze zvakakonekanwa navaBiden pamwe nemamiriro akaita utongo hwavo pari zvino.
Munyaya dzemabhizimisi muAmerica zvinoratidza sokuti mabasa ari kucreatwa akawanda chaizvo. Vanhu ndo vanenge vari kuto shaikwa. Asi chikuru kuru chiri kufarira ba Biden mutemo we mari yavava kumbira ku hurumende ya America yakatanga iri $3.75 trillion yokuti vaite zvirongwa zvavo zvavakakambena vachiti vachaita. Yakazobuda vhiki rapera iri yaapproviwa iri $1.2 trillion yabvisa zvimwe zvinhu zvavaiitirana naro. Iyi mari ichinge ichizoita kuti icreate mamwe mabasa akawanda zvikuru muamerica nokuti imari yakanangana nokugadzira migwagwa muamerica, mabridge, marairway, mapoti kunosvikira mangururu, zvikepe uku zvemvura, zvamagetsi, zvose nezveinternet muamerica mose kumwe kwayanga isingasviki inenge ichizosvika ikoko. Zvinhu zvisati zvamboitika kwamakore makumi mashanu apfuura kuti kunonge kuchiitwa mari, kuchipuhwa mari yorudzi irworwo kugadzira zvinhu zvakaita samarodzi, mabridge, marairway, maindaneti yavanotivo infrastructure yomuamerica. Saka somutungamiriri wakakambena achiti ndo zvandoda kuzonangana nazvo wazopuwa mari yacho kuno kufara kukuru zvikuru kuti zvaakapromisa vanhu waakuzosviita.
Mari yavakapiwa iyi ichakwana here zvinhu zvavanoda kuita izvi?
Inofanira kukwana zvinhu zvavanoda kuita nokuti kuzodzaswa kwayakaita pane zvakaa zvabviswa zvimwe zvakafanana nokubhadharira vanhu vanoenda kumakoreji mari. Izvo zvakabviswa izvo kuti mari izenge ichizoita $1.2 trillion nezvimwewo zvokuti vakwanise kuhoresa vanhu varombo kumusha, vakwanise kuendesa vana kumakreshi mahara. Ndo zvakabviswa izvozvo mumutemo uyu, zvisingarevi kuti mari yamabridge, yamarodzi nezvimwe zvandataura izvi inenge yakadzaswa. Aiwa, inokwana izvozvo zvacho zvavakava vachida kuti izvi vakangobvisawo zvimwe zvainzi navamwe, izvi hazvina basa panguva dzino. Ngatimbonangana nezvinhu zvisati zvambotarisiswa kwamakore makumi mashanu apfuura zvese zvandataura. Saka inofanira kukwana.
Tiri kuonawo kuti pane ongororo dzakaitwa neCNN namamwe makambani inoratidza kuti vanhu vazhinji muamerica havasi kufara neutungamiri hwavabiden. Chii chamungatiudza pamusoro penyaya iyi profesa?
Chinoyaya kuti vanhu vashungurudzike chikurusa vachishora vabiden inyaya yecovid. Tinoona kuti hurumende zhinji dzapasi rose dzinenge dzichizama kutsanangurira vanhu kuti ngatiite zvakati, pfekai mamask. Vamwe muamerica mamask havadi kuapfeka. Saka kwozoita kuti kubva zvapinda vabiden basa vaingorwisawo kuti mutemo unovapa mari vaite zvinhu zvavakapromisira, zvavavapromisa maamericans zvichiramba kubuda. Saka vanhu vanobva vatadza kutrusta hurumende kuti ko zvavakati zvevabiden vacho kana ndikapinda ndichaita zvakati, ko zviripi? Vasingazivi kuti aiwa muamerica unotokumbira mari yogarirwa pasi kwoitwa nharo dzinotora nguva. Ike zviri vabiden vava kuenda mugore ravo rechi kupedza mugore ravo rechipiri vari pabasa pasina chati chaitwa chavakati vanoita. Saka zvinobva zvamudza vanhu mwoyo izvozvo. Zvekare vamwe vari kutiwo ndo mabasa acho ari kubuda ikokoko haakwanirani nesu, takai tigadzire mabasa atinokwana voi. Saka zvinoshungurudza vanhu zvakawanda chaizvo chaizvo zvokuti vabiden mutemo wemari uyu zvawabuda kudai, chirongwa chavo chatachiverenga izvozvo ndechokuti vachafamba nenyaya yemari iyi muamerica mose vachiita marari vachitaurira vanhu kuti zviya zvandakapromisa zvaakuchizoitika manje, mari yacho ndeyavapo, kuti vanhu vahwisise kuti handihune kwavaiko zvavari kuita. Saka zvose zvinoitwa nana CNN namamwe makambani achiongorora kuona kuti vanhu vanofara here, zvagara ruzhinji kwacho zvinoitika muutongi hwaamerica kuti makore maviri wokutanga womutungamiriri vanhu vanenge vavhura mwoyo nokuti zvavanenge vachifungira kuti mutungamiriri wehurumende unoita achingopinda zvinenge zvisati zvaitika nespidi yavanenge vachifunga kuti zvinoitika.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari paRonare kuOhio neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dare reHigh Court rinoti vana baba vabvumidzwe kutora magwaro evana vavo vakaitirwa kunze kwemuchato. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinopindura mashoko eAtus richiti pose panoitwa sarudzo hapashaikuye vanogumbuka. Hurumende inoti vanhu vashanu vakafa necovid-19 nezuro.
Tashika kumagumo echurongwa chedu cha nasi. Iva inesu zwakare maneru anasi apo tichukupai zvedzimwe nawo. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri mu Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.